kana paine munhu ane mhosva ngavaende pamatare pamberi pematare vasunga zvakanaka nemapurisa kwete kushungurudzwa nemauto haisiyo Zimbabwe itsva iri kupembererwa nevanhu ikwete
asi taona vamunangagwa vachiburitsa mashoko kuvanhu vachiti zvinhu zvakadai zvinofanira kumira munoona zvichibatsira here izvi
zvingabatsire mashoko avamunangagwa kana vakapama mapurisa masimba avo avanga vainawo nekuti ikozvinotozva kuti mauto akamisa mapurisa kuti avaite basa chakatanga kutaura mauto kumisa mapurisa kuti vasawane chavangaite saka ikozvino ngavakute kuti mapurisa achipindira munyaya idzi uyezve kuti mauto achiregedza kuramba achishungurudza mhuri dzemakurukota akasungwa aya ari kutsvagwa nekuti tinoziva kuti kumba kwaprofesa Jonathan Moyo nhasi masikati machena rakachekanyaakanga kari kechipiri kuti mauto akapakata pfuti asvike achiparadza achibhongoda mvura nekuti kekutanga zvakaitika pakati peusiku musi wa14 November asi nhasi zvaitika masikati machena rakateka nyika saka ngazviitwe pamutemo masoja ngavachirega kuita mauto ngavachiregedza kuramba vachiita chiya kana kuti tinoda kudzosera kana kuti tinoda kutsiva ngazviitwe zvese zvinoita zviri pamutemo vanhu varemekedzwe kodzero dzavo vaudzwe kuti vabatwa nemhosva dzipi vanoita pamberi pematare edzimhosva riini zvofamba zvakanaka toona kuti iZimbabwe ine chimiro ndochikumbiro kuna vamunangagwa ichocho
asika ivo vemauto vanenge vari kuti mapurisa anenge anga akutadza kuita basa ravo ndosaka vanhu munyika vanga vakuita madiro ajojina zvakapa kuti vazopindira
tinoziva kuti kungangava havo kuri kutaura asi chokwadi chiri pachinhanho chekuti mauto akapindira kuti vagadzirise zvematongerwo enyika mukati memusangano wezanup f kuti vatore masimba kuna vamugabe vachipa kuna vamunangagwa ndochokwadi ichocho saka tinoziva zvakare kuti vaigona kufungidzira kuti kuda mapurisa angangoramba akatsigira vamugabe ndokusaka vakavagadzika pasi pekunzi vasakwanise kuita basa ravo asi iko zvino kana tichinge tiri muzimbabwe yakasununguka zimbabwe itsva ngatiionei kuti mapurisa aita basa ravo vaferefeta vatsvaga nyaya kana paine nyaya vanhu vosungwa kana vasungwa voiswa kumatare edzimhosva nekuti iko zvino papera svondo kubva musi watanga nyonga nyonga yemuzimbabwe asi hatina kuudzwa kunzi ndivanani vakasungwa vari kupi vari kuchengetwa zvakadii vawaniswa magweta here hama dzavo dzinokwanisa kuvaona here vachaenda pamberi pematare edzimhosva riini zvese izvi zvinoda kuti zvijekeswe pachena hapana chekuvanza mauto ngaarye kuvanza zviri kuitika muusiku nezviri kuitika iko zvino tinoda kuti tizive chokwadi tizive kuti kodzero hadzisi kutyorwa dziri kurepfekedzwa
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatewa mavhinga vanoshanda nesangano rehuman rights watch vari parunare mujohannesburg south africa vaimbova muteedzeri wegurukota rezvemitemo uye vari nhengo yedare reparamende yezanup f kumazuva esouth vafortune chasi vanoti semaonero avo vamunangagwa vanokwanisa kupa kuti nyika itore gwara idzva mukuziya nyaya iyi tabata vachasi
ndikati chiitiko chihombe chakanaka chaizvo kuti nyika yedu yakutora chimwe chinhano chekuti takutarisirawo kuti nyika yaakutorwa navamunangagwa ichaita kuti ikonomi yedu inge ichishanduka vanhu vange vachiwana mabasa nekuti zvinhu zvakawandawo zvinge zvichishanduka ndozvekutarisirwa nevanhu nekuti zveshuwa zvinhu zvanga zvaoma ndosaka vanhu vakabuda mabudiro avaita vachifara kuti zvichiratidza kuti vanhu vari kutarisira kuti upenyu huchashanduka
tichitarisawo nyaya iyoyi tiri kuona kuti Britain yatumira iyo rimwe gurukota rayo kuzimbabwe ikokoko kuti rinotaura nehurumende iri kuuya iyi yavamunangagwa nevamwewo vanopikisa vatumira vanonziwo varori stewart zvakakosha zvakadii izvozvo
asia zvino kungotarisirawo kuti dzimwe nyika dzine tarisirowo nekuti isusu seZimbabwe tichazenge tichitarisirwawo nedzimwe nyika kuti takupinda pane chimwe chimiro chakasiyana nechatanga tinacho inini ndiri kuona kunge vachazenge vachitaurirana nemutungamiriro wenyika kuti ngatichishandai zvakanaka nevamwe nedzimwe nyika zvakare nesu mukati munyika medu tibatane mumashandiro atinge tichiita tinge tiri Zimbabwe imwe chete tikadaro ndofunga tino buda nechini chumwe chete zakari zine nyika zino kwa nsa kutibatira kuti ekonomi yedu inga ichi sumetira tichibati kwa nemari tekuza wako mneita kasi taza kuti wanu wange wachi wana mari kubwa mabanki kunyangu wange wa shanga mari yao ili mbanki wanga itaza kuiburita saka chatu ku nyanyo kuda kutinge kutinge chwano shkwereti zimetra uti ekonomi ishandi mtu yo oiri yenyika tikawana zikwereti zoso tinokwanisa kuti tinge tichishanda saka ndinodaira kuti nekupinda kwaita mutungamiri mutsva tichawana nyika dzakati tichatipa rubatsiro ende gurukota rauya izvi ndinodaira kuti pavachataura nemutungamiri mutsva vamunangagwa vachange vachizotumiranawo kuti vachatipa rubatsiro chaizvo havangabhekwese uku kuzotaura nyambo ndikutaura ndikutarisira kuti pane zvichabuda zvikuru zvekuti zvichapihwawo rubatsiro zvakare Zimbabwe neBritain zvichazenge zvichibvumirana kuti pachazoita kushamwaridzana kuripo kuitira kuti nyika yedu ichienderera mberi saka sandiri zvinondifadza zvikuru.
Yasvikawo nguva here yekuti nyika dzakaita seAmerica dzibvisewo zvirango zvakatemerwa Zimbabwe?
Ya zvekudaira kudaro vakaramba vaka isa zvirango izvozvo vachafara kumashure nekuti dzimwe nyika maonero angu dzichakoromoka dzichiuya kuZimbabwe nekuti Zimbabwe ichange nyika ine zvinhu zvakawanda zvinodiwa nemainvestors ende isusu tagara tichiratidzira kuti tiri kuda mainvestors zvakwatiri manje kuti tichigadzirisa tagadzirisa tatanga kugadzirisa zvepolitics tikagadzirisa mitemo yedu kuti inge ichiratidza kuti tiri kuda ushamwari nevanhu vari kuda kuuya kuzodira mari yavo vanhu avagara vakamira mumaberere menyika nekupinda kwaitawo munangagwa tikutarisira kuti vanhu vachauya vachakoromoka vachibva kumaberere munoti vanobva Zimbabwe nyika yakanaka ine vanhu vakadzidza ine mvura yakanaka ine mvura yakanaka ine zuva rakanaka saka vanhu vakawanda vari kuda kuti vauya kuzoshandira muZimbabwe saka naizvozvo ini ndikutarisira kuti tapinda mune imwe nguva yakanaka chaizvo chaizvo nokuti manatural resources tinawo ikonomi yedu ichava nepundutso kuvanhu veZimbabwe tichave neupenyu hwakanaka.
Avo vaimbova mutedzeri wegurukota rezvemitemo uye vari nhengo yedare reparamende yeZANUPF kumazoe South vafortune chasi vari parunare kuDubai. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamaxwell saungeme tikavabvunza kuti zvii zvinoda kuitwa kuti nyika ive mugwara rakanaka.
Zvinhu zvinodiwa muZimbabwe kugadziriswa zvinhu zvakawanda kuti tikwanise kunga tiine budiriro uyezve sarudzo dzatoni pachirungu free and fair elections. Chekutanga chinoda kuitwa kubvisa mauto kunyaya dzematongerwo enyika kuti vadzokere kumabharaki votadza kuita zvekupindira munyaya dzenyika zvavari kuita. Chechipiri kugadzisa mutemo wesarudzo kuti uenderane nebundo remutemo ridzva uyezve kuti ubvumire free environment yatinoti panenge paiita free and fair elections. Izvozvi mutemo wesarudzo haichatenya kugadzirwa ende tinoziva isusu kuti ivhene boka rinoona nezvesarudzo rine vanhu vakawanda veZANUPF naiwo vamwe vanga vari mumauto kudhara saa vanofanira kuti commission iyo electoral commission ite independent iyo yakazvimiririra uyezve vanhu voitwa yatinoti even vamapata anopikisa vakwanisa kunge vachishandisawo vana zebc vana national broadcaster vachibvumidzwawo kucampaigna nekuti also mapurisa mitemo yavanoshandisa yekupota vachisunga vanhu yanaposa ibviswe ienderane nebundo remutemo ridzva riripo. Izvozvo zvese ndozvofanira kuitwa kuti sarudzo dziitwe muzvakanaka uyezve kuve nekubudirira panyaya dzesarudzo.
Asi munoona here imi vamunangagwa vachikwanisa kuunza shanduko iyoyo?
Ini maonero angu ndeyekuti mukaona zvaiitika nguva yamugabe ndeyekuti mugabe anga asiri ega aishanda nanamunangagwa saka yatinoti system ichiripo system yezanupfu yehuori yekuda kutyora kodzero dzevanhu nekudzvanyirira iyo system haina kuenda nenyaya yekuti mugabe aenda iyo ichiripo ana munangagwa nayo ana chivenga nemasoja ndivo vanga vachiendesa mberi iyo system yange aripo vanhu vanobatirwa kodzero dzavo nechichi saka hapana kwayati aenda handifungi kuti wamunangagwa wangaita simba rekubva vagadzirisa zvinhu kuti vanhu vawane kodzero dzavo nekuti nyika iite yatinoti accountable government iite yatinoti accountable nenyaya yekuti wamunangagwa vacho vane nyaya dzakawandisa even nemauto nyaya dzakawandisa dzakafanidzana kukura hunde uchikorwa kwetsaruro kwekodzero dzevanhu mumaelections a 2008 kubirwa kwemaelections vana 2008 nana 2018 kwazvo shungu yekuti vangada kugadzirisa zvinhu kuti iwo vabude pachena vafumurwe zvavakaita handifungi kuti panenge paine chido ichocho uyezve ivana munangagwa nemauto vanoti vakabvisa mugabe wega zvavakawana masimba nokuda nekuti vanofarirwa nevanhu saka handifungi kuti vane yatinoti incentives kuti vaite reach out kupinzawo mapato anopikisa muhurumende kuti vaite yatinoti egovernment inenge iri inclusive havadi zvekuita zvo nokuti vakatozvigadzirira masimba havangadi kusiya masimba avakatorera kubva muna mugabe achienda kuopposition saka dai veopposition mapato anopikisa vatoshanda nesimba nokuti handifungi kuti pane chingabuda chavanganzi hurumende yamunangagwa inga vapa kuti vazokwanisa kunga opposition ichitora masimba kubva kuzanupf havana kupusa kuti vangaita kuu yekutora masimba yekuzosiyira opposition
asi ivo vana General Chiwenga vanofanira kuramba vachitungamira here mauto nezvakaitika izvi
zvinoitika ndezvekuti kana munhu atotora apindira muzvematongero enyika masoja apindira muzvematongero enyika vanofanira kunga vachichisiya vana Chiwenga vosiya nezvekutungamira mauto voisa uniform dzavo uko vochiita zvepolitics zvavada zvematongero enyika vokambina voita mumamp vopinda muhurumende kana kuti vochiti vapoindwa kuita politics vafanira kunga vachichisiya denja yavapo chinotyisa chavapo ndechekuti mangwana vamunangagwa vakamuka vakaburana naivo vana Chiwenga chii chinorambidza futi vana Chiwenga kuti vatore futi masimba vaite futi zvavakaitira vamugabe nyako mangwana ukazoita kana dai kwakunzi opposition inozotonga chii chingarambidza kuti ivo vanhu vakambotora masimba nepfuti vachifidzira purezidendi anga aripo vatadze kuzviita futi kutorera anenge aripo vanofanira kunga vachichisiya basa ravo rechiuto kuti vachiite full time zvepolitics zvavavakuita zvazvo
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamaxwell sangweme vari parunare kutanzania iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika hurumende dzekuchamhembe kweafrica dzinoti dziri kutyira kuti kukundwa kwevanopfurikidza mwero muhondo yekusiria neiraq veisis kuchapa kuti vatize munyika idzi vachiuya kuafrica zvichizokonzera kusagadzikana kwenyika dzavo panofungidzirwa kuti pane varwi vanosvika zviuru zvishanu veisis vakatotiza hondo vachienda kunyika dzakaita semorocco libya netunisia imwe shoroma yekuchina valu wei ndivo mumwe mukuru wekutanga kuferefetwa nenyaya dzeuori kubva zvapinda mutungamiri wenyika iyi vaxi jinping mutemo yavo yechipiri yekutonga vakawanda muchina vanoti nyaya dzavawei dzanga dzatononoka kuti dzinge dzichiferefetwa tombotarisa mitambo yenhabvu yecastle premier soccer league iriko mangwana mitambo iyi icharatidza kuti ndiani achasimudza mukombe wemwaka uno pakati pedynamos nefc platinum shabani mine ichatamba neyada kumaglass harari city nehau mine kurufaro zpc kariba newange kunyakumunga cholocho neblack rhinos kudilua dzimu bulawayo city nevandu rovers kuluveve ngezi platinum netriangle kubaobab highlanders necaps united kuchitiwo dynamos nechicken inn kunational sports stadium chapungu nefc platinum tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti munenge munesu zvakare mangwana tombotarisa musoro yenhau dzedu vaimbovamutungamiri wenyika varobert mugabe voramba kuenda kunational sports stadium uko kuri kutoreswa mhiko nhasi vaemarson munangagwa magweta anorwira kodzero dzevanhu okurudzira vamunangagwa kuti vamise kushungurudzwa kwevechikwata cheg40 tasvika kumagumo echirongwa chedu ini ndini blessing zulu ndokusiya mina chris gandhi munhau dzeisindebele